Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzedu zanasi chishanu mbuzi 2015. Mudzimai we mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti kushupika kuri kuitwa nemurume wavo kuri kukonzerwa nerudo rwava Mugabe rwokuti vanhu vagare zvakanaka munyika. Zvikwata zvitatu, Chicken Inn, FC Platinum ne Dynamos zvotarisa nemaziso matsvuku mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Nyanzvi dzezvehutachiwana hweHIV AIDS dzotarisirwa kumusangano mukuru weIkasa uyo uchange uchiitwa muHarare svondo rinouya. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa zvinoreva mashoko ari kubuda kumisangano iri kuitwa naMai Grace Mugabe. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.